manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu, chikunguru 27, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye murunyararo mutungamiri weMPC Alliance vaNelson Chamisa Vanoti havasi kufara nokuchidzirwa kuri kuitwa vatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central. Meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti vakakundikana kuita basa ravo nemazvo sameya weguta sezvo paive nokupindira kwaitwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vazhinji munyika vanoti vanotarisira kuti sarudzo dziri kuitwa muvhuro chikunguru 30 dzichange dziri sarudzo dzine runyararo kudarika sarudzo dzose dzakaitwa munyika kubva muna 1980. Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vane maonero ekuti sarudzo dzichange dziri murunyararo ndava Edmo Major Kaima vemuHarare asi vanoti kuti munyika muve neshanduko zvinenge zvadiwa nevanhu musi wesarudzo zvinofanirwa kuteverwa.
Takatasana nesarudzo ratakatasana naro iri ndokuona riri sarudzo rakanaka muZimbabwe for the first time since 1980. Hakuna mhirizhonga, hakuna vanhu vari kurovana, zvinhu zvakango zvangonaka. Saka tinotarisira kuti maelection umu muchaita kuti vanhu vavote vakasununguka. Zvisina kumboitika kubva pakatorwa nyika kubva kuna Ian Smith.
VaCollins Tsvangirai vekuBuhera vanove munin'ina wavo vaive mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanotiwo kunyange hazvo zano PF yave nenguva iri mumasimba vanhu vanofanirwa kusarudza mutungamiri wavanoda vakasununguka kwete kuburikidza nekutengwa.
ZANU-PF iri matrenches for long time, ine zvakawanda zvainoziva mukati mesarudzo, asiwo MDC yaane nguvawo iri mukati mokuita sarudzo, saka inoziva zvinoitwa nezvisingaitwi mukati mokusarudzana. Ndo panoburitsa zvokuti vanhu vanofanira kuva nechokwadi chokuti vasarudze mutungamiri wavanoda, kwete zvokumbunyikidzwa kana kuti zvokutengwa mukati mekurarama ikoko.
Vari kukwikwidza kuGoromonzi West musarudzo yemakanzuru vakamirira MDC Alliance vatongogara Machimbidza vanoti havawirirane nevari kuti sarudzo dzichange dziri murunyararo.
Sarudze dzi dzakaoma. Inini ndiri candidate MDC Alliance muGoromonzi North muvhuta ward muri mumapurazi. Vanhu vanoti maelections free and fair, vanhu vasingarovani, asi vari kushishidzirwa mumapurazi kunzi tinokudzingai mamakagara, saka haisi free and fair.
Asi nhengo yezano PF kuBuhera vaElisha Mutambara vanoti bato rezvematongerwo enyika haringazogoni zvose, asi zano PF yaitira Zimbabwe zvinhu zvikuru kwazvo kubva 1980.
I'm born and bred in ZANU-PF and ndiwo yandinoda, ipati yangu yandinofarira. Asi tinongotenda kuti chimwe nechimwe hazvizoshayiko kuti pati inogona kushaya zvimwe zvinhu zvainogonera munhu wese, asi ndinotenda payakazoitawo legacy yakatibatsira panyaya yekuti pakaita renewal yeimwe leadership yazoya nemuono wakanaka wekuita engage re-engage. Izvozvo zvinobatsira kuti shamwari dzedu dzimwe dzikauya dzinotibatsiridzawo kunyange nezvimwe zvatisingakwanisi zvakada kuita sek capital yekuti tikone kuinvesta muma business edu mamwe anga aderera mamwe anga avhara ovhurwa uyezve vanyuwano vanowewo vachiwewo vachikwanisa kuti titangise upenyu hwakanaka muZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausimutasa vanotiwo maonero avo. Vana veZimbabwe vakagadzirira kuvhota murunyararo kunyange hazvo panga paine ukwikwidzana pakati pezeki nemamwe mapato ezvematongerwo enyika.
Iye zvino ndinoona paine kusununguka kwekuti vanhu vanokwanisa kusarudza vavanoda. Chavari kungotya chete kuverengwa kuchazoitwa mavhoti acho. Uye zvekuti pakuvhota kwavanoita hapana kubiridzirwa here kunoitwa ndo changa chiri chichemo chataona chichibva kuMDC.
Idzi isarudzo dzekutanga vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevaitungamira bato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vasiri pamagwaro ekuvhotesa, chiitiko chinonzi nevamwe ndiyo shanduko yekutanga musarudzo dzegore rino. Chasara ndechekuona kuti zvido zvevanhu zvichateverwa here kana kuti kwete, nemapato pamwe nevari kukwikwidza vakazvimirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemiri.
Meya wegutare Harare vaBernard Manyenyeni vanoti vakakundikana kuita basa ravo nemazvo sameya uguta sezvo paive nokupindira kwaiitwa nehurumende uko kwaibvonongodza mashandiro ekanzuro yavo. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachionekana nevatori venhau nhasi muHarare, vaManyenyeni vati kushomeka kwemari yaipinda mukanzuru kwakadzorera shure mabasa ekanzuru yeHarare. VaManyenyeni vakurudzira makanzuru ari kuzopinda muhofisi kuti vagadzirise nyaya yemihoro yevashandi iyo vati iri pamusoro zvakanyanya. VaManyenyeni vati ivo vakakundikana kuita izvi vachiti vakuru vehurumende vaisavatsigira panyaya iyi.
Ini ndirikuti kugara nekugara munyika muno nekune dzimwe nyika mari mihoro yevashandi vekanzuro iri pakati pevashandi vehurumende vanowadzitambira inenge iri pasi mbijana nevekumakambani maprivate company vanowadzitambira inenge iri pamusoro mbijana. Saka pakati nepakati vanhu vanonge paine mihoro yevanhu vanoshandira mukanzuro kaitasa mabasa akaenzana. Ndopanoita dambudziko ratingati naro rekuti pari zvino vashandi vekanzuro mari dzavo dzinokunda dzehurumende dzinokunda zvivari mumakambani maprivate sector company. Ndopano dambudziko ratinaro ngatiyananisei kuti manesi ndinesi, mupurisa ndimupurisa, mabharani ndimabharani, manager ndimanager, tinoona kuti pavanokwana ndepapi. Tichikakunda hedu vehurumende asi tiri pasi pavanhu vemuprivate sector guta rinosumuka nekuti mari yacho yatinenge taakuchengeta kuti tishandisire kurarama kweguta nekuvandukwa kweguta inenge yaakuwanikwa.
VaManyenyeni vatiwo kanzuro yakakundikana kugadzirisa migwagwa iyo isisina kumira zvakanaka. VaManyenyeni vati zinara iyo inobata mitero yedzimota ikaenderera mberi nekushaisa makanzura mari zvichaita kuti makanzuro atsvagewo nzira yekuripisa vedzimotikari.
Guta harina kumira zvakanaka munyaya yemigwagwa. Tiri kuti vezinara mari dzavari kutambira ngavadziunze kwatiri kuti gadzire migwagwa. Zvakanga vasiri kuita makore anodarika masere apfuura. Vakasadaro makanzuro achati omanikidzwa kuti anga achivhurawo mikana yekuripisa varidzi vemotikari kuti mari ipinde futi mukanzuro idi dzigadziriki.
VaManyenyeni avo vasiri kukwikwidza musarudzo vatiwo guta reHarare rinodawo mamwe madhamu anouyisa mvura kuti dambudziko remvura rigadziriswe.
Nyaya yemvura tichiri kuti dai hurumende yatiwanira kumwe kunobva dzimwe mvura mamadhamu manyowani nekuti vana chiyero havachakwana uye mvura iri kunara machiyero imvura yakasviba iri kunara machiyero macho makasviba zvekuti kana kuichenesa kwacho kuri kunetsa. Saka tikuda kuti hurumende ishande nekuti tiwane mamadhamu.
Mumwe mugari wemuHarare vaGod knows homwe vati kunyange hazvo kanzuro yaikundikana kuita mabasa nemazvo varumbidza vaManyenyeni avo vavati vaikoshesa vagari sezvo vaishandisa madande mudande akadai seFacebook neTwitter kunzwa zvichemo zvevagari.
Vanga vari meya vanga vari vasina chekuwanza especially nyaya yesocial media vari munhu ainge ari open achitaura maissues vachipindura nevanhu. Ininiwo semunhu wanoita social media ndaitoa inge nchionawo maissues edu sevechidiki vagari vemuno muHarare. Saka naizvozvo ndinoti ndiwo meya amameyas ose atakawana muno muguta reHarare vange vari open kune vanhu vasingazvivanzi ende vachitaura zvinhu sezvazviri.
Asiwo vahomwe vati vaManyenyeni vaifanirwa kugadzirisa dambudziko remihoro yevashandi vekanzuru iyo vati iri pamusorosoro.
Chandinotinini chavakangotasekukundikana panyai masala eva shandi kukadziri sama sana anga akanyanya ndozi mwishinzo wakakundikana za ndo nongote dae wakangotuo maharidza wanupa wa shandi wawo panupa mkutare sito farari zilo ze kwanza kutika nukuti zanza in fact up to now zaka tonyanya
mumwe mugari wemuharare va Ian Mapura vatiwo kunyange hazvo kanzuru yanga isiri kuwana mari zhinji kuvagari vakakwanisawo kufambisa mamwe mabasa ekanzuru.
Vanhu vari kunetsikana kubhadhara marents nezvakawanda wanda asi ivo vakawanikwa vachiunzawo mamwe matrucks atakaonawo nezvimwewo motawo kukolekta dzekukolekta mabhini nezvakawanda wanda saka ndoona senge meya vakaita zhinji vakabatsira guta reHarare.
Vamapura vatiwo chakanyanyotadzwa nekanzuru yava manyenye.
Vemitambo vari kumbokanganwa zvokupinda munhandare vachimirira pamitsetse yokusarudza vatungamiri nevamiriri vanovanoda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vakawanda vanoti vakanyoresa kuvhota vamwe vacho vakaita semurairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya achiti aka ndiko kutanga muupenyu hwake kuita izvi.
Ndinotenda zvikuru kuti PSO yakatipa mukana wekuti tizorore tichinosharawo watinoda kuti atitungamirire. Pangawe pakanzo level MP level nepa presidential level saka ichokwadi ndichange ndichinomirawo pamutsara ndichivhotera vandinoda kuti vatitungamirire vandise nyika yedu mberi.
Ndiraya anoti ari kufara nekuti vePremier Soccer League vakanzura mitambo yanga ichifarira kuveko svondo rino kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo.
Ndingade kutaura chokwadi kuti ndanga ndisina kumbo kunonyoresawo kuti ndivhote asi mukana uno mwaka uno ndakawanawo mukana wekuti ndinonyoresa.
Mutambi wetsiva Farangoni anoti ari kumbomira zvetsiva svondo rino kuti agadzirise kodzero yake yekuve mugari wemuZimbabwe. Vaigove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association Vatendai Jakata vanoti vachange vari pamutsetse rungwanani rwemubvuro apo vachange vachivhota vari munharaunda yavakakurira yemabhuku. Murairidzi wechikwata chenhabwuchi nemukurumbira asi chiri kutatarika mwaka uno cheDynamos Lloyd Mutasa anoti ari kutonakidzwa nekuti ari kuwana mukana wekuvhota.
Ndiri muZimbabwe ndikasaka ndinotonovhota.
Zimbabwe iri kuvhota nemuvhuro apo nyika yese ichange ichisarudza makanzera vamiriri vavo veparamende pamwe nemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yechino ichi ziviso chakakosha kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo. Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo. Pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu. Tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tobatarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudzoka zvekare mune zvamatongerwe nyika kwaJean-Pierre Bemba, avo vakambosungwa vakagara mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzehondo, kuchaita kuti sarudzo dzemuDemocratic Republic of Congo dziite mhirizhonga nemutauro. VaBemba vari kudzokera kuCongo muna nyamavhuvhu uye vari kuda kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna zvita. Mutungamiri weKosovo vaHashim Tachi vatara mazuva matatu ekuchema murwiro wekodzero dzevanhu Adem Dimach, uyo airamba kutambira utongi hweSerbia. Dimach akashaya nezure uye ange ave nemakore makumi masere nemaviri. Sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi vanoti commission yavo inofara nemamiriro akaita zvinhu maererano nesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. VaMugwadi vanoti kunyange hazvo pange paine zvichemo zvakasvitswa kucommission yavo zvange zviri zvishoma uye vakagadzirisa zvichemo zvizhinji.
Ndingati zvinhu zvinenge zvakamira zviri nani kupinda mamwe makore esaya kana tichitarira ino runyararo rwuripo, uye tichitarira kodzero dzevanhu kuti vari kukwanisa here kuungana sezvavanoda, vanokwanisa here kuita misangano yavo pavanodira, vanokwanisa here kutaura zvavanoda vasina anovashungurudza. Izvi tiri kuona kuti zviri kuitika zvazvisina kumboitika ino kune mamwe makore ese apfuura.
Munoona sei kampeni yose iyi?
Ndingangoti ino nyaya dzemaelections so far dzinenge dzakamira zvakanaka. Unowana hako apo nepapo zvihomwe zvezvichemo.
Ndezvipi zvimwe zvezvichemo zvakawiswa kwamuri?
Zvichemo zvizhinji ndezvekuti vanhu vanga vachibvarirwa ma election posters avo.
Ko nyaya dzemhirizhonga?
Nyaya dzemhirizhonga zhinji dzakanga dziripo, handingati dzakanyanya kuwanda. Ndedzemukati mema sangano yezvematongerwo iwaya, intraparty squabbles, vamwe vachirambwa ino kuti vasamirire pama primary elections aya. Ndosaka muchiona ino kwakabuda kuine manhamba akawanda chaizvo ema vakazvimiririra.
Ko nyaya yemadzishwe kana masabhuku anomanikidza vanhu kuvhota zvavasingade?
Kuti kune vamwe vari kutora vamwe vachivamanikidza. Ndatoinzwawo nemamwe ino mamonitors angu vari kumanikaland. Asi tinokurudzira kuti zvakadaro ino zvazvisingatenderwi kana zvaone kwa kuti zviri kuitika vanhu va mhangari kumapurisa nokuti hazvitenderwi nemutemo wedu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye murunyararo. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kumucheto kwemusangano weBRICS uri kuitirwa muSouth Africa, vaMnangagwa vatora mukana uyu kutenda nyika dziri muBRICS idzo dzakatumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. VaMnangagwa vavimbisa vatungamiriri venyika dziri muBRICS kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye dzisina mutauro.
I thank the observer missions, including some from BRICS countries, which have heeded our invitation to join us during this crucial plebiscite. Let me assure you, Your Excellencies, that all measures have been taken and put in place for peaceful, transparent, fair, and credible elections.
Zimbabwe iri kuita sarudzo nemusuwe mvuro mushure mekunge vaMnangagwa vatungamira nyika kwemwedzi misere zvichitevera kubviswa pachigaro chemutungamiri wenyika kwakaita vaRobert Mugabe muna mbudzi gore rapera pasi pechirongwa chemauto cheOperation Restore Legacy. Sarudzo idzi ndedze kutanga mumakore makumi matatu nemasere dzisina vaMugabe uye makore gumi nematanhatu mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai vasingakwikwidzi zvichitevera kushaya kwavakaita muna kukadzi gore rino. VaMnangagwa vabatana nevatungamiriri venyika shanu dzinoti Russia, Brazil, India, South Africa neChina, asi Zimbabwe haisi nhengo yeBRICS. VaMnangagwa vati zvinangwa zveBRICS zvakafanana nezvinangwa zvavanazvo mukusimudzira upenyu hwevanhu pamwe neupfumi hwenyika. Vatungamiriri venyika dzemusadhak vapindawo mumusangano weBRICS kunyange hazvo nyika dzavo dzisiri nhengo dzeBRICS. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Mujoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nokuchiridzirwa kuri kuitwa vatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central pamberi pesarudzo dzemusi wemuvhuro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatsigiri vavo pamusangano waitirwa muchipadze stadium muno muBhindura, vaChamisa vati havasi kufara nekutyisidzirwa kwavati kuri kuitwa vatsigiri vavo nebato reZANU PF muno Mashonaland Central. Zvisinei nekutyisidzirwa uku, vaChamisa vati vachakunda musarudzo dzemusi wemuvhuro vanhu vagove nerugare rusingapere.
Makada anoshura matero kura gongo dzenge ndiyo garani zvivani ndozvitapiri zvishati ndozvinaki zvashata zvichanaka chete kutanga musi wemanje vari kuvhundukira vanhu munoo musiri kugovernment. You cannot threaten the people, you will be arrested and you will be in jail.
Gurukota rinoona nezvinoitika muMashonaland Central uye vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaMartin Dina vati bato ravo rine rutsigiro rwakakura zvikuru mudunhu reMashonaland Central zvekuti hapana chikonzero chekuti vachikisidzire nhengo dzeMDC Alliance. VaChamisa vativo vane rutsigiro rwakawanda nyangwe nemubato riri kutonga reZANU PF vachiti veruzhinji vave kuda shanduko munyika. VaChamisa vatiwo kunyange komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission isina kugadzirisa nhuna dzavo dzinosanganisira nyaya yegwaro revavhoti pamwe nebepa richashandiswa pakuvhotesa kana kuti ballot paper, vachakunda musarudzo idzi zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 muBhindura, ndini Thomas Chiripasi.
Tomboenda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitiudza zvirikuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei nasi tangatiri kutarisa isu kukosha kwakaita dzimbo uyezve nevaimbi panguva ino yesarudzo. Regai tiende kuna va Thomas Mapfumo timbonzwa kuti ivo varikuona sei nyaya iyo yesarudzo dzegore rino.
Ini ndinonzi Thomas Mapfumo Mukanya. Mese munondiziva vese vanoteerera manzi yangu echimurenga. Zvina kumira zvakanaka nekuti kuri kuradzika kuti kune zvinhu zvakawanda zvisina kugadzirika munyika. Moona nyaya yevoters roll inofanirwa kuva netransparent mumwe ari kuti toda kuti zvive free and fair. Kuti kuva free and fair kwacho ndekupi manji kana dini muchine mune zvimwe zvinhu zvamuri kuratidza kuti hazvisi free and fair. Zvinoitika ndiye munoziva kuti vanhu ava hapana iye zvinhu zvachakwanisa kuti vatruste vanhu venhingi vezanup f. Fungesongo yatakaita kunoku yatisati tamborigisa takaona yatookumusha yamuspit. Moona kuti kutonga nyika here ikokoku kana takatarisa kudaro iye zvino indastri yevana vemusic hakusisina. Zvinosemesa vana vevanhu varigiswa to nothing. Hatidi kuti tigare tichinyeperana ngatimbopaiwo vamwe vaite tionewo kuti vanoitawo zvakadii. Ndo zviripo chete vanhu vanonida they need a change. Vanoda kugara kwakanaka voona fundo yakanaka voonawo zvipatara zvakanaka migwagwa yogadzirwa.
Pane karwuyo here kamunako kanoenderana nezviri kuitika panguva ino?
Chauya vakomana, chauya muzimbabwe, chauya vakomana.
Panguva pakabviswa vamugabe takaona vazhinji vachifarira rwuyo rwaJapreza rwekuti kutonga kwaro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. chiri kutarisa zviri kuitika musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye murunyararo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nokuchidzirwa kuri kuitwa vatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti vakakundikana kuita basa ravo nemazvo sameya weguta sezvo paive nekupindira kwaitwa nehurumende. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, Ivai nesu zvekare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Unokwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku.